Sachi Garo Zek, Justice Priscilla Chigumba, vaudza nengo ze komiti yeparamende inoona nezvemutemo kuti commission yavo inoshora zvikuru mirizhonga irikuitika munyika iyo vanoti yakakonzera kufa kwavamboneni Ncube pamusangano webato reCitizens Coalition for Change kukwekwe svondo rapfuura. Vati vanoshushikana kuti mirizhonga inoramba ichiitika kunyange hazvo mapato ose ari kupinda musarudzo idzi akaita chitsidzo chekuti haachaita zvemirizhonga pamusangano uchangobva kuitwa necommission iyi weMultiparty Liaison Committee. Amai Chigumba vati pamusangano uyu vakakurudzira mapato ese kuti atevedze chisungo chekuita sarudzo dzakachena chePolitical Parties Code of Conduct icho vakasaina apo vainyoresa kupinda musarudzo idzi. Vaindira mberi vachiti commission yavo inoda kuti nyika iite sarudzo murunyararo.
Tese tiri vana vemunyika muno, nyika ino ndiyedu. Ngatibatsiranei kuti kana takuenda kusarudzo tisarovane, tisatukane. Munhu nemunhu anofanira kusununguka kuti asarudze munhu waarida kuti amumiririre pakanzuru, asarudze munhu waarida kuti amumiririre kuparlament. Kana taakurovana, taakutukana, tinenge taakumbunyikidzana. Mutemo unoita nezvesarudzo unonzi Electoral Act haubvumidze kuti vanhu timbunyikidzane kana tichienda kusarudzo.
Vati Zeki haina simba panyaya dzemirizhonga, uye kana pachinge paitika mirizhonga vanhu vanofanira kumhanyira kumapurisa kwete kuZEC.
Kana anenge ambunyikidzwa ane kodzero yekumhanyira kumapurisa kuHuman Rights Commission, ane kodzero zvakare yekuenda kunonzi kuElectoral Court, kuHigh Court, kunotaura kuti ndambunyikidzwa naningi, ndiri kuda kuti Electoral Court imubvise paballot paper, imudisqualify. Mukanyora tsamba kuZEC muchititaura kuti maroho hambama, ZEC haina zvainokwanisa kukubatsirai nazvo pakuti kurohwa kwamaitwa uku kusakanganise nhau yesarudzo. Panguva yatinenge tichiita zvesarudzo munofanira kuenda kumapurisa monomhanyira, mobvurisa doketi rekuti Electoral Act yakanganiswa, kwete kuvhurisa doketi rekurohwa mbama.
Amai Chigumba vatiwo zvingave zvakanaka kana ZEC ikapiwa masimba ekunyoresa mapato ezvematongerwo enyika sezvinoitika kune dzimwe nyika vachiti izvi zvinoita kuti ikwanise kuranga mapato anoita zvemirizhonga.
Kune dzimwe nyika dzekuti tomboti munhu anenge achida kusarudzwa akaita kutuka vamwe kana kutaura mashoko akaipa, musangano wake unobvisirwa mavhoti eproportional representation, kana kuti vanobhadhariswa mafaini anosvika kana kumamillion dollars chaiko chaiko. Tiri kubhadharisa ifaini yekuti makatuka nguva yezvesarudzo zvisingabvumidzwe nemutemo wesarudzo. Saka isusu muno muZimbabwe masimba iwayo hatina, uyezve muno muZimbabwe hatina masimba ekuregista mapolitical party kana kuadiregista. Zvinove zvinotitadzisa zvakare kuti tikwanise kuadzora nezvisungo nguva yavanenge vachiita zvavanenge vachiita kana kuti yavanenge vachipomerwa kuti vakaita zvavari kunzi vaita.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti vanoda kuti mutemo wesarudzo munyika uvandudzwe kuti ZEC ipiwe simba rekuruma vanotyora kodzero dzevanhu nguva yesarudzo.
Kurudziro irimo mumodholo ndeyekuti ZEC ikwanise kunge ine mazino anoruma kuita kuti vanenge vachityora kodzero dzevanhu idzodzo vasakwanise kuita take part maelections paanenge achiita.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemutemo vaMishek Mataranyika vanoti havasi kufara nemirizhonga yezvematongerwo enyika, uye komiti yavo ichakoka gurukota zvemukati menyika pamwe nemapurisa kuti vazotsanangura kuti chii chavari kuita kudzivirira mirizhonga.
Tikaona zvichienderera mberi tichadaidza minisa weHome Affairs kuti vatitsanangurire kana tinzwe matanho avari kutora kuedza kugadzirisa nyaya yemhirizhonga, nekuti isusu chatiri kuda tiri kuda kuti tiite maelections ane runyararo.
Mhirizhonga yawedzera kubvira patarwa mazuva esarudzo dzemabyelection, uye bato reCCC ndiro rinoti rine nhengo dzakawanda dziri kushungurudzwa nebato reZANU-PF, ukuwo ZANU-PF ichiti bato reCCC ndiro riri kukonzera mhirizhonga. Zvichakadai, ZEC yati sarudzo dzemabyelection dziri kufamba zvakanaka, uye kusvika pari zvino pane vanhu 342 vemuno vanyoresa kuti vaongorore sarudzo idzi nevanhu 10 vekunze kwenyika. Zimbabwe iri kuita sarudzo dzemabyelection musi wa26 mwedzi uno kutsiva nhengo dzeparamende nemakanzura akadzingwa basa kana kufa. Mune imwewo nyaya, vanhu vana vaive nepfuti nematemo nezuro pakati peusiku vakapinda kumba kunogara amai vevakafanira kubata chigaro chemutevedzeri webato reCCC vatendai Biti vakarova zvakaipisisa mushandi anochengetedza pamba apa. VaBiti vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi yakamhagarwa kumapurisa, asi kusvika pari zvino haasati auya kuzonzwa kuti zvakafamba sei.
Yeah, we reported ku Highlands Police Station. What they're doing, I don't know.
Vatiwo mushandi wavo arikurapwa pane chimwe chipatara muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangudla.